This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikumi 8 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana vamuzenda vakafira muofisi, vangomo vakafira muofisi, vamusika vakafa vari muofisi, vamugabi vanofanira kufawo vachitonga.
Bato rezanu PF roita musangano wepolitbiro nhasi paine kunetsana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Takaona zvatiana nezvatakanga tichitarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitika, zvinova zvakonzera kuti pari nhasi ndidzokere kunobatanidza rufufuti rwangu zvakare.
VaJim Kunaka vaimbowesa chigaro vechidiki vezanu PF mudunhu reHarare vakaenda kuZimbabwe People First vanoti vaive kudzokera kuZanu PF. Bato reMDC rinoti rinotambira kuridzira yemachechi yekuti vamugabe vasiye basa. Britain yoyambira zvizvarwa zvayo nezvekushayikwa kwemari muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanu PF nhasi riri kuita musangano waro wepolitbiro uye wecentral committee uchaitwa mangwana paine kunetsana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika. Kunetsana uku kuri kubudawo mudunhu reManicaland uko vechidiki vebato riri kutonga vari mudunhu iri vachiti vanoda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vafire pachigaro. Vechidiki ava vashora vakarwa hondo yerusununguko vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindewo panyanga. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vesangano reZanu PF Youth League vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kutaura nezvavamunangagwa vakafanana nevanhu vari kuda kupandukira hurumende nekuipidigura nechisimba. Sachigaro weZanu PF kuManicaland vamubuso Chinguno vaudza Studio 7 kuti vechidiki vose mudunhu ravo havazi kuzotambira vamwe vari kuda kupikisa pfungwa yekuti vamugabe vange vari pachigaro kudzima ravashaya.
Mugabe varipo, ndo president wedu, ndo candidate yedu 2018, and isusu sevechidiki kumanika nditoti vamugabe is the life president weZimbabwe. Kana vamuzenda vakafira muofisi, vangomo vakafira muofisi, vamusika vakafa vari muofisi, vamugabe vanofanira kufawo vachitonga.
VaChinguno vanoti vaimbove varwiri vehondo yerusununguko avo vari kufamba vachikurudzira vanhu kuti vatsigire mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutamba nemoto. Vati zviri kuitwa nevakarwa hondo ava zvakafanana nekuda kugara munhu mupenyu nhaka.
Kutotaura nyaya dzekuti taindosa, semaonero angu inini kutopanduka, kutoronga cool and it's treasonous. Because we all agreed kuti vamugabe ndo candidate yedu. Saka kana vanhu vari kuindosa, vatari kuindose chii, kuindose pai, when you don't have any vacancy ku presidium.
Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vanonzi vari kufamba kumatunhu ose munyika vachipa tsigiro rwavo kuna vamunangagwa kuti vazotora masimba kana vamugabe vabva pachigaro. Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wevakarwa hondo vaDouglas Mahia vanoti vari kungofamba vachiudza vakarwa hondo vasina kukwanisa kuuya kumusangano wavakaita muna kubvumbi navamugabe nezvezvisungo zvakabuda mumusangano uyu. VaMahia vatenda kuti vari kutsigira vamunangagwa asi vakati pari zvino vari kumira navamugabe.
Isusu zvatava tichingoedza kurondedzera ndezvekuti handiti zviya zvinonzwisiswa kuti ami yakasunungura nyika inei inonzi Zanla kana kuti Zipura yakanga ini utungamiriri wayo, utungamiriri wayo, komandi yayo, kana kuti komanda wacho mukuru ndiwo vamugabe. Saka pakatorunganwa, panga pakagara pakatongorunganwa, of course vamwe vakashaika, asi isusu zvatoziva ndezvekuti izvo pane varipo izvozvizvi mukuru wacho aripo, ndiye candidate yedu ya 2018, ndiwo vamugabe. Asi pavapenyu aripo, anozoteera wacho aripo futi, ndiwo vamunangarwewo. Kana tichienda nehayaraki yeutungamiriri wevarwiri worusununguko, vapenyu pari iko zvino, kana vamugabe varipo, vamunangagwa havana havi yokuvapa utungamiriri, nokuti revolutionary principle yedu inotaura kuti mukuru mukuru anga aigari pfundi.
Vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vatiwo vanopokana nemashoko evechidiki aya vachiti kuita kwakadai zvakafanana neudzvanyiriri. Vambengo vanoti danho rekuti vamugabe vafire pachigaro rinongotorwa chete kana pakanga pakatanga paitwa tsvagurudzo kana kuti referendum inoburisa pachena pfungwa yevazhinji.
Ndinoremekedza muonero wavo, asi bumbiro remutemo reZANU-PF nezvetairwira isusu mavo veterans taiti tinoda kuti pave nesarudzo inoitwa kuburikidza ngemwazvo.
Vechidiki ava mazuva mashoma apfuura vakanofora vachipa rutsigiro kuna vamugabe avo vava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Bato rinopikisa removement for democratic change runoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusiya basa iko zvino nenyaya yekutadza kutonga pamwe neuori kana poitwa sarudzo dzinodzokorora. Kana poitwa sarudzo dzinokokerwa neUnited Nations, African Union neSADC. Bato iri rinotiwo riri kufara zvikuru nekubuda pachena kuri kuita vave vakuru vemachechi, kuri kuita vamwe vakuru vemachechi vachiti nyika yananga kumawere. Mubatanidzwa wemasangano emachechi weZimbabwe Heads of Christian Denominations uri kukurudzira kuti munyika muve noutungamiri hutsva hunoendesa mberi zvido zvevana veZimbabwe, pamwe nekuremekedza bumbiro remitemo kwete kukoshesa kuti munhu abuda mumba maani. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vaita musangano weStanding Committee yebato ravo vakatenderana kuendesa zvemberi urongwa hwekuratidzira kumanikaland nekusafara neutongo hwavamugabe.
Zuva rokuratidzira mudunhu remanikaland muguta rekwamutare rava kuzoitwa musi wemugovera waJune 25. Taona kuti June 25 semugovera zvinopa mikana yakawanda kuvanhu vazhinji, kunyanyanyanya vaya vanenge vari kumabasa nekume kwakadaro kuti vakwanise kufamba.
Mapuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa zviri kufamba sei?
Pari zvino tatova nomusangano weNational Standing Committee. Ndinofara zvekuzivisa vatereri kuti pamusangano uyu musangano watazoitazve nemachairperson vemaprovinsi ose omuno muZimbabwe MDC, tichisanganisa nevatungamiriri veprovinsi yeMDC yokusouth Africa vanga varipo. Saka tinofara kuti Honorable Chimini, vanova ndivo chairperson vemanikaland province, vabva vataura ivo kuti mvumo yekumapurisa kana kuzivisa mapurisa kwakatoitwa sokuziva kunoitwa vatereri. Chinongodiwa chete pamutemo weposa kunyora mwadhi inoenda kumapurisa kuvazivisa izvo zvakatoitwa.
Mutauriri weMDC Tiva Obeti Gutu vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vagari vekudombwe kwaZvimba mudunhu reMashonaland West vanoti nguva dzakawanda vari kushandiswa vachivimbiswa zvekudya, asi havazowani zvekudya izvi kana vapedza kushanda sezvavanenge vavimbiswa. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Gertrude Kagweda mugari wekwaHwaze kudombwe vanoti mushandira kudya wakanaka sezvo vazhinji vavo vasina kukohwa zvakanaka asi vanoti nguva yekusevenza yakawandisa izvo zvinosiya vasina imwe nguva yekuita mamwe mabasa. Munhu anotarisirwa kushanda maawa mana pazuva kwemazuva gumi nemashanu kuti azopiwa saga rimwe chete rechibage. Amai Kagweda vanoti vanhu vari kushanda asi mudura hamuna chirimo.
Vanambobvira vataura toda namba yakadi vakangoti vakanyoresa listi yevanhu handiti ndopa vati tichishandai then isu tashanda tatopedza 15 days dzachonzi mwedzi wekutanga ndopa vatouya nechibage ndopa vakasvikotaura kuti toda vanhu 8 chibvisai mamazita.
Izvi zvinotsigirwa naamai Emily Zigauke.
Dai chipiwa munhu wese anenge aita sei ashandi asinawo kushandawo zvoonekwa kuti aramba ega kuita sei kushanda.
Mumwe mugari wekwamukuasha muzvari Janet Makanditswa vanoti havana kuwana saga ravo rechibage mushure mekushanda kwemwedzi wese. Amai Zigauke vanoti dai chibage chinopiwa vanhu chawedzerwa kuitira mhuri dzine vana vakawanda seyavo.
Zvingaitwa hazvo kuti zviimprove ndezvekuti dai chikafu chachikwanisa kuya chakawanda chokuti chinokwanisa kusapota mhuri dzinenge dziripo pamusha.
Asi mumwe mugari wekwachirau kwazvimba amai Petronella Munava vanoti hakuna tsime risina datya. Vanoti kunyange hazvo chirongwa chekushandira zvekudya chine zvipingamupinyi chiri kuyamura vanhu vakawanda vasina kukohwa zvekudya muminda nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka.
Munhu hatende zvake asi maproblemu chaicho ibakisanaomaona.
Gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west vafabha chidarikire vanoti zvekudya zviripo asi dambudziko ndere pamotokari dzekutakurisa zvekudya kuenda kunzvimbo dziri kure. Vachidarikire vanoti vanhu vose vari kutarisira kuwana zvekudya vachazviwana sezvo dunhu ravo rakapiwa motokari dzemauto kuti dzitakure zvekudya kuendesa kuvanhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Vaimbo vasachigaro wezanu PF muboka revechidiki reYouth League muHarare uye vachinzi vaishanda nesangano raishungurudza vanhu zvakanyanya mumbare rechipangano vaJim Kunaka avo vaimbenge vabuda muzanu PF vachinoshanda neZimbabwe People First iri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru vanoti vave kudzokera kuzanu PF. Kuti tinzwe zvizere, Blessing weStudio 7 abata vaKunaka.
Ndichibva kuzanu PF ndichiendako. Pane zvinhu zvandaisawirirana nazvo zvakanga zvakuitwa nevamwe vanhu vakanga vari mubato wezanu PF. Zvinova zvakazoita kuti ndinge ndichienda kupeople fresh asi kuenda kwandakaita ndakanga ndiri kuteerera kuti ibato riri kufomwa nevanhu vakanga vakahwaa hondo varwi verusununguko vakaita kuti tione independence yatiinayo. Nekudaro tasvika ikoko ndakaona zvasiyana nezvatakanga tichitarisira kuti ndozvinofanira kunge zvichiitika. Zvinova zvakonzera kuti pari nhasi ndidzokere kunobatanidza rukuvhukerwa wangu zvakare bek kubato rakandikudza rakandichengeta rinova bato rezanu PF.
Saka zvimwe zvamuri kuti hamuna kufara nazvo apa ndezvipi chaizvo?
Leadership inofanira kubva kuwana through election asi zviri kugugugugu vangava vakuita inonziyo selection not election.
Vaimbo vasachigaro vechidiki vezanu PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo.
Saka hatikatambari ndezvaitika. Vamwe vari impatient, vamwe vanoda kugadzirisa zvinhu nenzira dzakati twasa. So handifungi kuti tingataura zvakawanda pamusoro kukubva kwavo nokuti vanhu vane freedom kuti vaende kwavanoenda.
Asi vambenge vakusumaiwo here sevakuru vebato kuti ndo danho ravakutora?
No, havana kumbotisuma. Ndozvati zvinotishamisa kuti havana kumbotisuma. Yes, vanga vachingokomplenavo kuti vanoda kuona mai, havasi kwanisa kuona mai, but havana kumbotisuma kuti nemhaka izvozvo ndavakupfa ndakuenda.
Mutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo vari parunare mugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano mukuru wekuziya nzira dzekurwisa pamwe nekupedza chirwere cheHIV AIDS watanga nhasi muNew York kuUnited Nations General Assembly. Hurumende yeZimbabwe iri kumirirwa negurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa, nhengo dzedare reparamende, sangano reNational AIDS Council, masangano akazvimirira nevanorarama neHIV AIDS. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera nechishanu. Rimwe remasangano ari pamusangano uyu ndere Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, kana kuti SAFAIDS, iro rinoti zvakakosha kuti misangano yakadai iitwe mukuedza kurwisa utachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemukuru weSAFAIDS amai Lois Chingandu.
Tafambira nyaya yeku high level meeting kuchawe ndiko kuchapasiswa declaration ichatarisa kuti HIV ichange ichibatwa sei zvichienda mberi. Inenge ichitarisa iyo anonzi ma priorities kuti zvakakosha zvatakufanira kunangana nazvo for the next 5 years ndezvipi, uye mari dzinodiwa kugokwanisa kukunda zvasara ndezvipi. Isusu kunyanya-nyanya chatiri kutarisira chikuru-kuru ndechekuti kutaura pamusoro pekupedza dambudziko reHIV. Seicho ndicho chinangwa chikuru-kuru. Saka zvakadaro tinoda kuona kuti nhoroondo kana kuti mastrategies ari kuiswa kuti HIV yacho tinoapedza sei anosanganisira here nekuona kuti vanhu vane utachiwana already vanofanira kunge vachiwana mushonga ndo chekutanga. Chechipiri tiri kutarisirazve kuti kana dai tikapa vanhu mushonga tinofanira kuona kuti avo vasati vane utachiwana vanogara vasina utachiwana, kureva kuti prevention inofanira kunge yakakoshawo chaizvo chaizvo. Tozoonawo kuti chechitatu nyaya dzekodzero dzevanhu vane utachiwana, nyaya dzekodzero dzemadzimai, nyaya dzekodzero dzematinoti isusu makey populations, dzese dzinofanira kunge dzichibatwa imomo.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka, munoona hurumende ichizokwanisa here kutambira zviga zvinenge zvabuda pamusangano uyu?
Chinonyanya kutifadza kazhinji kana takatarisana nenyaya dzeHIV ndechekuti hurumende yedu yakangogara ichikoshesa nyaya dzeHIV kunyangwe upenyu hwouma sei. Munoziva kuti Zimbabwe yakangoramba ichingova neAIDS levy iyai inova inokontributawo kutenga mishonga nekurwisana nechirwere cheHIV. Hationi izvozvo zvichichinja mashure mekunga dhokumendi rakasainwa. Tiri kuona hurumende yedu icharamba ichingokurudzira izvozvo, sokuti mutungamiri watinaye wehealth uyu akatouya akamiririra purezidendi wedu chaiwo kurakidza high level commitment yacho.
Mutungamiri weSouthern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, kana kuti SAFAIDS, amai Lois Chingandu vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muAmerica. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain riri kuyambira zvizvarwa zvenyika iyi zviri kuda kushanya kuZimbabwe kuti kune dambudziko guru rekushomeka kwemari. Nyaya yekushomeka kwemari iyi yave kutyirwa kuti ichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwenyika. Vanhu vakawanda munyika vari kupedza nguva yakawanda vari mumutsetse yekutsvaga mari mumabhanga. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutewedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya.
MuZimbabwe tichanyanya kushandisa keshi zvinoratidzika kuti tanga risati tava vanhu vatibudirirei, nokuti kune dzimwe nyika dzakada varakaiwa kuBritain kwacho kwamataura havamboshandisi keshi, vavangoshandisa makadhi avo. Saka makadhi iwayo ndo atakukurudzirawo muZimbabwe kuti dei vashandisa makadhi iwayo. Kana vakauya vari matourist vachibva kune dzimwe nyika, ngavangouya vachiziva kuti kana vane kadhi ravo, pavanenge vangosvika chete pahotera imwe neimwe vanosvika, vanobhadhara nemakadhi avo. Ndo zvikubvumidzwa izvozvo.
Zviri kugadziriswa here kuti nzvimbo dzakawanda dzinge dzichikwanisa kuti vanhu vanga vachishandisawo makadhi avo, semaonerenyu?
Vachaidza nokurumidza, nokuti ndakanzwa gavhena vakataura kuti vakatenga mishini inosvika miriyoni iri kutouya izvozvo kuti ipinde, inozoita kuti vanhu vagoshandisa makadhi wayo kwese kwese.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya, vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vaamai Hillary Clinton avo vakave mudzimai wekutanga kusarudzwa kutungamira bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika neva vari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vave kutarisa sarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa munambudzi. Amai Clinton vachange vakamirira bato remaDemocrats vaTrump vanovawo shoroma vachimirira maRepublicans. Vatsigiri vevaviri ava vanoti vari kufara uye vave kugadzirira zvakasimba. Vakuru vakati wakagarira maoko hapana chinobuda. Ii ndiyo chenjedzo yakaonekwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNottingham kuEngland. Amai Afina Madosi Folder avari kusona mbatya dzemhando yepamusoro-soro dzavari kutengesera zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pamwe neve kune dzimwe nyika. Amai Madosi Folder avakaenda kuEngland muna 2001. Munhu akanga akadzidzira basa rekugadzira dzinhare mushure mekushandira kambani yenhare yetel 1 kana kuti PTC vari kumasasa muHarare kwemakore akawanda. Asi vanoti chido chekusona vakanga vagara vainacho kubva pavakaita zvidzidzo zvekusona vachiri kuchikoro. Semudzimai aigara zvake kumba achichengeta vana, amai Madosi Folder vanoti izvi zvakavakwanisa kuti vange vachiwana nguva yekugadzira zvipfeko zvavo, asi mushure mekunetswa nevanhu vaifarira mbatya dzavo vakazotangawo kusonera shamwari dzavo idzo dzakazoshambadzawo mabasa avo kusvika vave kunetswa nevekunze vachidawo kusonerwa. Pari zvino vanosona mbatya vachidzitengesa pasi pezita rekuti Mavhu, iro vanoti raive rimwe rezita raamai vavo vakashaya. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Madosi Folder pamusoro pebasa ravari kuita.
Ndiri kugadzira mbatya ndakatanga 2 years ago pandakazvitanga and my brand name is Mavhu. Mavhu inobva pakuti iranga riri zita raamai vangu. Vaingodaidzwa kumba kwavachingonzi Mavhu Mavhu, asi kuchikoro vaine ravo rechirungu rinonzi Rosemary. Saka my mom vakafa 20 years ago, ini pandakatangawo business, that's the name rangachingoramba chingotenderera musoro mangu. Ndichingoti ndakupawo business rangu iri, zita rekuti iroro ndoranga ndichiramba chingoya. Saka ndibva ndangozongodecida kuti ndoranda kushandisa iroro, ndorabva ratopfumbirawo.
Saka zvipfeko zvamuri kusona, muri kusona zvemadzimai chete here kana kuti zvevarume vana nemadzimai?
Zvipfeko zvandinosona ndezvemadzimai, zvevana matineja, zvevana vadiki, vachiri vadiki chaivo, nezvevarume. Zvevarume ndakatotangawo manje manje by public demand. Ndakatanga nichingosona zvevakadzi, zvevasikana sikana nezvevakadzi, but yezvinoizvi zvaazvese. By public demand.
Ndinokuzivai kubva kuPTC kwataishanda tose. Makanga musingaiti zvekusona izvi kana kuti maiita henyu tisingazive. Makazotanga rini kunyatsoti maam business rekusona?
Ndaiita musingazvizive kuchikoro kuhigh school ndokwandakaita fashion and fabric. Handina kuenda kunonoita cutting and designing or anything like that. Asi ndakuno kuEngland ndakaya 2001 ndikatenga machine ndikati ndimbosona sona. Ndobva ndanoti hembe dzingori everywhere ndosonerani, ndobva ndazviregera. Ndobva 2 years ago ndangolaikawo imwe peji paFacebook, ndobva ndazvifarira ndikatsvaga tela ndikati ndakutsvaga munhu anondisonerawo. Ndobva ndashaya ndobva ndati koingowani ndaikwanisa kuzvisonera ndega zvimwe zvinhu kumba. Ndobva ndanotenga meshini wangu ndobva ndatangawo zvisonera zvinhu zvangu. Ndobva ndatumira mapicture kune shamwari dzangu. Ivo mubva vatanga kuapostawo kune vamwe vanhuwo. Ndobva vanhu vatanga kundinetsa kuti tisonere tisonere. Ndakatanga ndisingatombodi zvekusonera munhu, asi nekuda kwevanhu kuramba vachindinetsawo ndakabva ndatanga kusona. Ndinofarira kusona maAfrican print fabric. Kudhara ndaingoita angori maAfrican print fabric all, but now ndinasanganisawo nemugrikini satin nemamwe machirari plain.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kuita izvi?
Vari kuzvifarira. Last year ndakaenda kunoita fashion show ku Manchester yandanda invitwa neshamari yangu anonzi Miss Lupi anosona sona ondo ku Zimbabwe she comes from Bulawayo ndiya kandi invita ku fashion show yaka hosta ndakaenda ndichitya but vanhu vaka receive all those things nemfaro vakatoshamisika vakati ah makatanga kudesigna zvinhu rini imini ndikati ah just a few years it wasn't even kana more than a year ipapo and then this year kuno kunotinga mukwa ndinogara ku UK ndobva ndainvitwa ku Nottingham Independent Fashion Show yaiitwa musi wa 30 April ndikabva ndano showcase ikoko vanhu vakazvifarira from ipapo ma order akabva atanga kuuya hombo
mune rimwe basa here ramuri kuita kana kuti makungorarama nekusona ikoko
ah andina rimwe basa ndakanga ndiri stay at home mam murume wangu ndiye anongoenda kubasa but now ndakutongofarira yakatanga iri as a hobby but now ndozvandakutongoita and I'm expecting this to grow very big
mune pfungwa dzekuzoitawo zvitoro here kana kuti mune zvitoro here zvamuri kuisawo mbatya dzenyu dzichitengeswa
mazuva anaya zvekuvhura zvitoro handifungi kuti zvinoita I think kungoita pawebsite uchitengesa pamawebsite pane inonzi Etsy right now ndiri kutogadzira website yangu building my own website mavu ndoyandiri kugadzira ne Instagram ndopandinomboposta ndakange ndisingaposte asi mazuva ano ndakuposta kuadvertise
vamwe vanochema kuti upenyu hwemudiaspora hwakaoma imi muri kuuonawo hwakaita sei
pane temu yechirungu iyeye kuti zvo life is what you make it inini I think maybe ukangogarirawo maoko pasi hapana chinoitika muupenyu hwako
vanga vari chizvarwa chezimbabwe amai Afina Madrosi Folder vari parunare kuNottingham kuEngland nestudio 7
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani nhasi pachirongwa tina Muzvare Andile Mpofu tiudzei kuti chii chamakahwina
ndakahwina Miss Zimbabwe USA 2016 Shondora Pura muswa 28 May kucalifornia ndakahwina mari ndikahwina crown
kwainge kune vanhu vakawanda zvakadii
kune vanhu vakawanda asi patai vaikompyuta tatiri vanhu 8 asi vanhu vakauya vachizoona takati mune vanhu vakawanda zvisingaite
ndivanani vanga chiironga
anoronga Miss Zimbabwe USA iorganization inonzi Team Expo saka muungano uyu unoitwa gore roga roga mazuva anosiyana nenzvimbo dzainoitirwa dzinosiyana tiye gore rine riyanga iri kucalifornia
uri kunzwa sei kunzi uri tsvarakadenga
mufaro wacho chionesa handitogoni maivi zvangu ndinonzwa kufara zvisingaiti and ndinofara saka ndinonzwa kufara zvisingaiti chionesa
ungade kuudza wechidiki kuti chii
chokutanga dzidza ugodzidza zvekare nokuti kana wadzidza zvakawanda zvaunokwanisa kuita asi kana usina kudzidza unosvika pane imwe nzvimbo une zvaunoda kuita une shuwiro yekuita zvimwe zvinhu ugoona uchinzwa usikwanisa kunge uchiverengwa nokuti hauna kudzidza
ava vanga vari Muzvare Andile Mpofu ini ndini Chioneso Jani muchirongwa pindai mudariro
chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yechikafu pamwe nechirongwa cheFood for Work Maruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Ese zvangu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato rezanu PF roita musangano wePolitbureau paine kunetsana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaJim Kunaka vaimbovesa chigaro wezanu PF muboka revechidiki mudunhu reHarare vakaenda kuZimbabwe People First vanoti vave kudzokera kuZanu PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Chris Gande naMarvelous Muhlanganya uye.
Thank you, Jonga. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 8th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Muhlanganya Huye.
And here are our top stories this evening.
Some ZANU-PF youth say President Mugabe should rule until he dies in office.
Zimbabwean students in Algeria say they are struggling to make ends meet as government is failing to pay agreed allowances.
Some girls now are engaging in prostitution. We are suffering. We are borrowing from other foreigners, but we end up losing our gadgets, our phones, our laptops.
Villagers engaged in food for work projects claim that they are being denied food after performing required state duties.
It is not fair that after having worked, people fail to get maize after they work. The social welfare officers always say the food they have is not enough for everyone.
And Zimbabweans living in America have joined the chorus in praising Democratic Party presumptive nominee Hillary Clinton for almost stealing the Democratic presidential ticket.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Some ZANU-PF youths in Zimbabwe's Manicaland province say they want President Robert Mugabe to rule until he dies. Their remarks are coming at a time when some war veterans recently endorsed Vice President Emmerson Mnangagwa as President Mugabe's heir apparent, saying he is the most senior person in the party to take over from the 92-year-old Zimbabwean leader who has been in power for 36 years. Our correspondent Lloyd Hamoyo reports.
Mobuso Chinguno, chairperson of the ruling party's Provincial Youth League, described the war veterans' move as treasonous, stressing that no one should be declared President Mugabe's successor until he dies. Chinguno attacked the war veterans, said to be aligned to the Mnangagwa faction, for going around Zimbabwe announcing the endorsement of the vice president as Mr. Mugabe's successor. He said there is currently no vacancy in the presidium, adding that they expect the president to die in office like his late deputies Joshua Nkomo, Simon Mzenda, Joseph Msika, and John Nkomo.
First and foremost, Msangano wa ZANU-PF takawirirana isusu kuti vamugabe ndo president ndo first secretary wa ZANU-PF.
We in the ZANU-PF party agreed from the onset that Comrade Mugabe is our first secretary, president, and also our candidate come 2018 elections. So the talk of endorsing people that is happening is being rebellious. It's the same as organizing a coup. It's equally treasonous.
But ex-combatant Ivan Mbengo and a member of the Manicaland Provincial Executive of the former Freedom Fighters said the decision to have Mr. Mugabe rule to his grave cannot be made by a small group of ZANU-PF youth. Mbengo said such a decision should be broad-based and can be reached through a national referendum. He added that Zimbabwe, being a parliamentary democracy, has to subscribe to tenets of modern democracy with the people making their own leadership choices.
The best way always is to go through a democratic election within the party and within the country. So in this case, there's need for a referendum. Just like the controversial bond notes, people having the experience of what happened 2007-2008 era. The only way, when you want to introduce such economic measures that have a bearing on the lives of the majority, you have to go through a referendum.
Lloyd Munguma, a political activist based in Manicaland province, described as misguided the ZANU-PF youth's suggestions that Mr. Mugabe should rule until he dies.
I think that is unacceptable and that is totally nonsensical. Because first, as youth, we are fighting for democracy in Zimbabwe, where we are saying, as youth, we are the future leaders of this country. So I find it really absurd for one to claim that Comrade Robert Mugabe must die in office.
MDCT Manicaland Provincial Spokesperson and Mutasa Central Member of the National Assembly, Trevor Sarwaka, said such a call from the ruling party youth is regrettable.
I think that's a shame for the young generation to make such a statement. But as far as we are aware, President Mugabe has run his race and he is far past beyond his best by date. He is now a liability to this country. Zimbabwe cannot live in the past. We have to move forward. So those youths are misdirected. What we expect from a knowledgeable group of youth is to demand that he resigns forthwith so that other able-bodied Zimbabweans can take over.
Last month, the ZANU-PF youth organized what they called a 1 million men march to show their allegiance to the aging leader and ask the President Mugabe to ensure that they get a residential stance and land for agricultural purposes, among several other issues. Two ruling party factions, one allegedly led by Mnangagwa and another by First Lady Grace Mugabe, are said to be fighting over the succession of Mr. Mugabe. The two have dismissed suggestions that they harbor presidential ambitions. Reporting for Studio 7 in Mutare, this is Lloyd Moyo.
Over 300 Zimbabwean college and university students in Algeria under the Zimbabwe-Algeria Bilateral Scholarship Program claim that some of them have now turned to prostitution and drug dealing in order to survive, as the government of Zimbabwe has failed to pay the agreed $3,000 allowance per student a year. The students who declined to be named in fear of being victimized claim that they last received their allowance about 16 months ago. They say they now have resorted to borrowing money from other nationals who end up confiscating their laptops or mobile phones for failing to pay back the money. Here is what one of the students told Studio 7's Gibbs Dube.
It's been long without receiving the money, and here we are starving. We don't have anything to eat. Right now, during the month of Ramadan, they don't cook. They don't open restaurants or dining rooms. So we have to cook for ourselves for 3 months. We have nothing to eat. We last received our money last year. We need money for health, for transport, for educational researches, for clothing, for food, medication. But we are starving. We don't have anything. All the universities in Algeria closed, and they are going to open mid-September. So these 3 months, we have nothing to eat. We don't have money for transport, for communication, for everything. We are starving. Some girls now are engaging in prostitution. Boys are engaging in drug dealing, and we are suffering.
Who is actually supposed to sponsor you? Are you under the Presidential Scholarship Program?
No, the scholarship is called Zimbabwe-Algeria Bilateral Scholarship. It is the government of Zimbabwe, not the presidential. It is Minister of Higher and Tertiary Education.
Where are you getting the money now?
We are borrowing from other foreigners, but we end up losing our gadgets, our phones, our laptops if we fail to pay back. But the situation is tough. We don't have anything to do. And most of us, we are orphans.
That was one of the Zimbabwean students studying in Algeria who declined to be named in fear of being victimized. Speaking with Studio 7's Gibbs Dube, senior officials at the Zimbabwe embassy in Algiers promised to comment but had not done so at the time of going to press.
Higher Education Minister Professor Jonathan Moyo was also not available for comment, but a member of the Student Representative Council in Algeria dismissed some of the allegations, though he could neither confirm nor deny that students have not been paid stipends for more than a year. Other students in Egypt and South Africa say they are facing the same problem.
Villagers of Dombwe, Zimba communal lands in Mashonaland West Province, who are engaged in food for work programs, are complaining that they are being denied food aid after working in state projects like upgrading local roads. Our reporter Arthur Chigoriwa has more details from the provincial capital.
The villagers who normally work for 15 days a month in public programs run by the Ministry of Social Welfare said the state officials claimed that in most cases there are more people than the intended beneficiaries that receive 50 kilogram bags of mealie meal. Was a villager, Gertrude Kagweda, said though food for work program are good in ensuring that some local people get food aid, the Ministry of Social Welfare is letting them down.
It is not fair that after having worked, people fail to get maize after they work. The social welfare officers always say the food they have is not enough for everyone, but they will have taken our names before we start working.
Another villager, Emily Zigauke, added that it is unfair for people to work for the state without getting any benefits.
We suspect that welfare people are corrupt. How can the names of people who work for the whole month fail to appear on the list?
A mother of four, Janet McCandisco from Mkwasha Village, said she failed to get a bag of maize recently after working for 15 days. Zigauke said the food distribution per household is not adequate due to the fact that many families have more than four children.
One bag of maize is not enough for a family of four like mine. There's need to allow people to work for more than one bag of maize per month.
The villagers also claimed that the food is usually distributed at night by some officials of the Ministry of Social Welfare who declined to comment. But another Chirau villager, Petronella Munala, said despite some of these problems, the government is doing all it can to help those in need of food aid in this drought-ravaged region. Munawa said villagers should appreciate what the government is doing under very difficult economic times.
The government is doing such a good thing to us. Because this year we didn't harvest like normal years. So they are giving us food. We can survive. We didn't have anything to eat or to feed our kids.
According to the Mashonaland and West resident minister, Faba Shidarikire, more than 94,000 people in the region are in need of food aid. He said no one would die of hunger if they have received enough food for the needy in the province. Shidarikire said initially there were some logistical problems which were resolved when army trucks were deployed to help distribute maize in the remote parts of the region. Reporting for Studio 7 in Shinoi, this is Ata Chigoriwa.
Living with HIV is difficult, but being born HIV positive is a lot harder. That from public health advocate Maximina Jokonya, who was herself born HIV positive. She was also one of the nearly 60 Mandela Washington Fellows from Zimbabwe who are due in the United States for the fellowship next week. Jokonya says the stigma against HIV positive people remains a major challenge in Zimbabwe. She tells reporter Ntungameli Nkomo she's all set for the 6-week scholarship.
This is a blessing coming from God. I am so excited, and I just want to thank the people, especially President Obama, for putting this initiative for us as young people to be, you know, educated, to be eye-open, so that we, the ideas that we have or the lying ideas that are within us to be exposed so that we'll be great young leaders. So for me, it's such a great honor. I'm so excited all the way.
You were born HIV positive. What would you say are some of the major challenges that you and people like yourself are facing?
Being born with HIV on itself is quite a challenge. You are a young person, you are a woman. So sometimes it's quite difficult, especially when your parents passed away and you are an orphan, whereby you are looking for support to be able to actually go to school. So these are some of the challenges that we face, so that we have dreams, we have something that we want to achieve in life, but the resources now for us to be able to pursue our dreams, they are not quite there as well. And also the issue of, you can say, relationships. When someone who's HIV positive wants to get into a relationship, she or he will face a difficulty, particularly me. I know I faced some whereby getting the relationship, sometimes I get rejected, sometimes I get accepted. So these are some of the issues that we are also facing as well when we are born with HIV as well. And also the issue of access to medication as well. We are talking about people who are in rural areas. Sometimes there's also the issue of long distances to walk to access this medication. It's quite a challenge to them as well.
And how do you hope to benefit from this fellowship?
What I really want to learn from this fellowship is innovative ideas, to come up with ideas that can help my communities for the better as well. I want to find innovative ideas that can actually end AIDS.
That was Mandela Washington Fellow and Public Health Advocate Maximina Jokonya on the line with reporter Ntungameli Nkomo from Harare.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up,
a Zimbabwean carves a niche for herself in dressmaking in the United Kingdom.
And Zimbabweans attend a high-level United Nations meeting in New York.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
Hillary Clinton claimed the Democratic presidential nomination yesterday, which would make her the first woman to represent a major party in the race for the White House. Her Democratic rival, Vermont Senator Bernie Sanders, won North Dakota and Montana Tuesday, but Clinton won South Dakota, New Mexico, and New Jersey. President Obama called both candidates yesterday, congratulating Secretary Clinton on winning the necessary delegates to secure the nomination. He also thanked Senator Sanders for mobilizing millions of Americans and bringing attention to issues such as fighting economic inequality. Clinton addressed a crowd of screaming fans waving American flags in Brooklyn yesterday evening.
We've reached a milestone. The first time. First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Zimbabweans living in the USA, including Talenta Ngube, who lives in Texas, says Clinton has set a good example for all women in the world.
I think Hillary Clinton is a phenomenal woman. The Democrats are sitting good in history. We just had a first black president, Barack Obama, who's done very well. And right now, I think Hillary Clinton is set to continue on the positive trajectory the Democratic Party is. I actually like Bill Clinton more than Hillary Clinton herself. And then I have to ask myself, what are her qualities that make her deserve my vote? So I went and schooled myself on the life of Hillary Clinton. Both of them and Bill have been for minorities. But Hillary's family was actually Republican. So for her to be a Democrat was something that she did for herself.
Now, as a Zimbabwean woman, how do you feel, really, to actually see another woman in that kind of position?
Oh, it's fascinating. It's fascinating. There's no one who can claim to have worked for women as she does. I mean, when you hear the Trump on the other hand claim that for everything that he says, he has to say, oh, the Trump organization, we have women at the top, whatever, we have women at the top. For Hillary, it's not claims that she makes. It's women, they know that she has always represented women's rights. Zimbabwean women, we are very capable here in America and trying to influence the politics back home. It can be done, it's never easy. And Hillary doesn't deserve our vote simply because she's a woman. So it's up to every single one of us to make sure that when we cast a vote, we cast a responsible vote.
That was Talenta Ngube, a Zimbabwean living in the U.S., speaking with the Studio 7's Gibbs Dube from Texas.
A Zimbabwean Afina Madosi Folder based in the United Kingdom is carving a niche for herself in dressmaking. After moving to England in 2001, Madosi Folder found herself being relegated to a stay-at-home mom taking care of children while her husband was the sole breadwinner. The former Tel 1 technician found herself with ample time to resuscitate her love for sewing her own clothes, something she acquired during her school days. And today, she's a proud owner of Mavu Clothing, a brand name she chose in remembrance of her late mother. The Nottingham-based dressmaker who's getting orders from all over Britain and as far as Zimbabwe speaks with reporter Jonga Kandemiri about her venture.
I started dressmaking about 2 years ago. I liked the page on Facebook. I was looking for a tailor to make these clothes for me, and I couldn't find a tailor. That's when I thought, oh, but I did fashion and fabrics in school, and I used to sew some of my things when I was younger. So I started sewing again about 2 years ago. That's how I started my business. It's called Mavu. That's what it is called.
Mavu means sand or soil. May you explain how you ended up having such a line of clothing?
The name Mavu, the brand Mavu. Mavu comes from my mom's name. My mom's name, you know, at school in Zimbabwe, even when we are growing up, most people have two names, a Shona name and an English name. My mom's English name was Rosemary. And the Shona name, in her family, she just used to be called Mavu Mavu. My mom passed away 20 years ago. And when I was looking for a name to start my business, my brand name, Mavu kept coming in my head. That's why I ended up using Mavu.
The Afina I knew from our days at PTC was someone who was not into dressmaking. How did you end up doing this?
I was, just that people didn't know. My friend, Lorraine, introduced me to a tailor who ended up sewing for me. But I did most of my things at home, like the curtains. I used to sew curtains, cushions, duvet covers for myself. My four-bedroom house was all filled with all these things I used to sew after work, working from PTC during the day and in the evening and weekends. That was sort of like my hobby. And when I came here to England in 2001, I bought a machine, but I didn't use it because I could find clothes everywhere. I could find anything I wanted until about 2 years ago when I found this page on Facebook and I liked everything I saw. Then I started making clothes.
Do you have another job?
No, I don't have another job. Before I started all of this, I was a stay-at-home mom. My husband is the one who goes to work, and I was a stay-at-home mom. Now, this is what I do. I like making clothes. I like designing clothes. It started as a hobby, but now it's a business, and the business is growing.
Are you supplying any shops?
Not at the moment. I'm not supplying shops at the moment, but in future, yes, I will be.
So how are you selling your wares?
I advertise on Instagram, and my Instagram name is Mavu Mavu. And I also advertise. I have a page on Facebook, and my Facebook page is Mavu, M-A-V-H-U. People can order from there. They can write to me and order whatever they want. If they have their own styles they want, I can make these styles for them as well. Some people will bring something thinking that it's easy to do, but it's not easy. Because one, you've got to design the pattern first before you cut the fabric. And once you cut the fabric and if it's too small, you can't go back. If you cut it bigger, then probably it's fine. But if you cut a pattern very small, the person won't fit and the fabric is gone. It's unusable unless you change it to use it for something else. It's not easy. Yes, it is exciting doing this.
How is life in the diaspora?
People say life is what you make it. So I would like to say, if you just sit around and not do anything about your life, then yes, things will be difficult. But if you do something with your life, something better to progress in life, then life will be good for you.
Are you working with other people or any Zimbabweans?
No, I'm not working with anybody. At the moment, it's just a sole business. It's just me doing this. And at home, no, not at the moment. I don't have any businesses at home.
That was Zimbabwean Afina Madosi Folder on the phone from Nottingham with Studio 7's Jonga Kandemiri. And now we hand you over to Chioniso Jani for the Youth Show, Time to Engage.
Hello, Zimbabwe. This is Chioniso Jani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today we have Andile Mpofu. She is the Miss USA Zim. Did I get it right, Andile?
Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. Thank you for having me.
Can you give us a background of how you got into modeling?
It started when I think I was like 5 years. And my mom is actually the one who started teaching me. She used to teach us every day after breakfast with my sister and I. And I remember times when I was loud, she would remind us, hey, chest up every time. That is something that, you know, I grew up with. My mom would always reinforce it into us all the time.
Give us your experience from the time you won.
Okay, so this one was actually a scary one because I hadn't done modeling in the longest time. It was really relaxed, pretty much because I had people that were supporting me. I have my aunt and my uncle here in Washington State. It seemed as if my aunt was the one who was going to compete because she seemed to be in front of when I was getting overwhelmed. It was an overwhelming experience at times, you know, just trying to make sure that you have the right coordination between your jewelry and then your shoes and everything.
What questions do they ask?
I were to change anything about Zimbabwe, what would it be? That was the question. I would be starting with the way that the Zimbabwean people think. I do know that Zimbabwe is in a very difficult economic situation, that, you know, there are people that are going to bed without anything to eat. You know, Zimbabwe is really struggling as a country, but we are more than our struggles. Once we get to a point where we think what beats the economic situation of Zimbabwe right now, or what would help us get out of where we are, is for us to first think that we can. As long as we think that somebody else will, we are never going to be better. We are always going to be where we are and even go somewhere even worse. But it's just the mind getting to a place where it realizes that we are more than where we are and we can be better than where we are. And, you know, to get the mind to be creative, it has to know that it can be creative. You know, what I would want to tell the Zimbabwean youth or any other youth is you're beautiful, you are gorgeous. Stop listening to people telling you what beauty is. Beauty is what you have from within. Beauty is not makeup. Beauty is not the weave that you have on your head. It's not even the natural hair that you have on your head.
Thank you for being with us, Andile.
Thank you so much for having me. Thank you.
And that was Andile Mpofu, Miss USA Zim, and I am Chioniso Jani, your host for Time to Engage.
A high-level delegation led by Health Minister David Paririnyatwa is in New York for the 2016 United Nations General Assembly meeting on ending HIV/AIDS, which started today and ends Friday. SAFAIDS Director Lois Chingandu tells us that she is happy with the commitment shown by the Zimbabwean government in fighting HIV/AIDS, despite the challenging economic situation in the country.
We are here attending a three-day meeting. It's called a high-level meeting for the signing of a political declaration on HIV.
What are you hoping to come out of this meeting?
Our biggest hope is that obviously we would like to see a continued high-level commitment to fighting HIV, particularly by the governments of our countries as well as governments of the region, because they all sign, it's a global document into which all governments of the world sign to commit to continue fighting HIV. But inside that document, they have to articulate, for example, what strategies are going to be a priority, where is the funding going to come from, what are the targets for the number of people that should be reached by treatment. So we are looking at this document very carefully to make sure that the things that they are signing on are the things that we as civil society are committed to and would like to see.
Are there any members of government that are being represented at this meeting?
Yes. Heading our delegation is our Honorable Health Minister, Dr. David Paririnyatwa, who is representing the President of our country. And then we see him on that team. We also have two members of Parliament, and we have a senior doctor from the Ministry as well as the head of NAC and the chairman of NAC.
Looking at Zimbabwe's state of the economy, do you think some of the recommendations that will come out of this meeting will be able to be implemented in the country at this time when things are not really going well economically?
Yes, we have no doubt about that, because if we look historically, even when Zimbabwe was at its lowest in the past 5 years, the government has never gone back on its commitment on the National AIDS Fund. We anticipate and we have been assured that that commitment is going to continue irrespective of what is going on in the country.
That was SAFAIDS Director Lois Chingandu speaking with us from New York here in the United States.
Well, that's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying good night.
Siyabonga Mavela Silo Chris elichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 8 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyasebenzisa ekulimeni, siyasebenzisa emakhaya lapha esihlanyela khona izihlahla esisebenzisa nxa sisakha imizi yethu. Njalo emakhaya sikhuthaza abantu ukuthi bahlanyele ama-fruit trees.
EloZimbabwe linanza usuku oluqhakathekisa ukulondolozwa kwemvelo. Uhulumende esithi ayachabalala amagusu elizweni.
Sisemhlanganeni we-high level commitment on HIV. Lapho kuzasayinwa khona i-document loba ugwalo. Liyasayinwa ngamazwi wonke jikelele bevumelana ukuthi for the next 5 years i-HIV sizabe sihambisa njani.
Iqula labezempilakahle abakhangelane lokulwisana legciwane lengculaza elikhokhelwa nguphathi Tambo wezempilakahle lise-New York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations. Ibandla lamademokrasi libangela kuqala embalini yeMelika ukukhetha umuntu wesifazana unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EloZimbabwe linanze usuku oluqhakathekisa ukulondolozwa kwezemvelo. Uhulumende esithi amagusu ayachabalala elizweni, njalo esithi eloZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika alenani eliphezulu lokuganyulwa kwezihlahla mahlayana. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wohlangothi lokulondolozwa kwemvelo uMnumzana Ivan Kunene uthi kuqakathekile ukukhumbuzana ngokulondoloza imvelo.
Siyakhangela izihlahla sisebenzisa ngendawo ezijiyeneyo. Siyazisebenzisa ekulimeni, siyazisebenzisa emakhaya lapha esihlanyela khona izihlahla esisebenzisa nxa sisakha imizi yethu. Njalo emakhaya sikhuthaza abantu ukuthi bahlanyele ama-fruit trees.
Uthi ukunene okunye osekwengezelela ukuchabalala kwamahlathi yikuqanza kwenani labalima igwayi abalichisa besebenzisa izihlahla, ekhuthaza abalimi ukuba lezivande zokuhlanyela izihlahla zokusebenzisa ukuchisa igwayi abalilimayo.
So ugatsha lwethu lwe-Forest Commission luhamba lufundisa abantu ukuthi kufuze silondoloze izihlahla and bacela abantu ukuthi labo abalima igwaye nxa umuntu lo muntu angaba lalokho esithi yiwoodlot ukwenzela ukuthi nxa esefuna ukuchisa igwaye lakhe asebenzise lezo izihlahla azilimileyo.
Uhulumende uthi kumqoka ukuba asebenzelane loZulu ukuqhuba inhlelo ezehlukeneyo zemfundiso phezu kokuqakatheka kokulondoloza imvelo. Umnumzana Ezra Neverbonde wakobulawayo ngomunye wabaphatheke kunhlelo zemfundiso engummeli wezokulondoloza lokuhlanyelwa kwezihlahla elizweni.
Mina ngiyangena i-church yepostori iJohan Masowe. IJohan Masowe ithethe mina inihambise emali elizwe le-Ethiopia esikade esiningi kakhulu vele nisenza umsebenzi wokuthandaza. Then nisuka khona ngale e-Ethiopia mphenduka khonapha yona ngibone amanye amazwe asiyenza lokhu kwekuyenza kwezihlahla. Ngiqalise ne 10,000 from the beginning. Then sengibona ukuthi alokhu vele kuyayenza ukuthi ngikwanise ukuthi ngikuyenze. Lokukhangela kwami izihlahla lezi sezichabalale kakhulu aziseko kunaleli vele elizwe lonaleli leZimbabwe.
Uhulumende ukhuthaza uZulu ukuhlanyela izihlahla ikakhulu ezezithelo okuzophathisa ukuvuselelwa kwamahlathi asechabalele kwangezelela lo dubo lokuguquka komkhathi. Abalima igwayi bona bakhuthazwa ukuzihlanyela izihlahla kumbe ukusebenzisa ezinye indlela zokuliwomisa ezifana lemichina esebenzisa amandla avela ebulongweni loba awelanga lezinye nje indlela ezingadingi ukuganyulwa kwezihlahla mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iqula elikhokhelwa ngumphathi ntambo ezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa lisedolobheni leNew York khonapha eMelika emhlanganweni walonyaka owe-United Nations ojonge ukudinga indlela zokulwisana lokusabalala komkhuhlane wengculaza. Umkhuhlane lo uqale ngomvulo njalo uphela ngolwesihlanu. Abaguqula leli ngabavela kuhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Enye yalezinhlanganiso nge-Southern African HIV and AIDS Information Dissemination Service, i-SAFAIDS. Umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Louis Chingandu uchazisele uPraxedis Jeremiah we-Studio 7 ngokunengi ngalomhlangano.
Sisemhlanganeni we-high level commitment on HIV lapho ukuzasayinwa khona i-document loba ugwalo luyasayinwa ngamazwi wonke jikelele bevumelana ukuthi for the next 5 years i-HIV sizabe sihambisa njani. Singathi thina ngama-priority lama-commitments abafaka kulona lolu gwalo bavumelane. So going forward, kuyabe sokukhangelela ukuthi uhulumende bonke will be guided by that document.
Zimbabwe, ugwalo lolu luzanceda na?
Ugwalo lolu luyanceda kakhulu ngoba angithi lona luyafaka into eziqakathekileyo njengokuthi for example abantu abalegcikwane already kumele luyaset ama-target ukuthi by 2020 by 2030 kumele abantu abalingana ilingani ngaka bebe besebenatha amaphilisi. So liyakufaka khonoku o-government bakusayine ukuthi siyavuma. Liphinde lithi lina i-prevention iqakathekile. Kumele sibone ukuthi abantu abangakabanjwa ligcikwane bona bayavikelwa. Litsho njalo ukuthi sizabavikela njani kusayinwe khonoko.
Kuzoba eZimbabwe kulabantwana laba abazalwa vele belalo igciwane.
Mhm.
Bayaphathwa naye lolu gwalo, bayavikeleka na? Mphathi sobani?
Kakhulu. Kulamabandla lapha ababuyileyo abazele belande ukuzobona ukuthi khonoko kwabantwana kungenile kugwalo lo.
Unkosikazi Louis Chingando ngomqondisi wenhlanganiso esebenza labaphila legciwane lengculaza e-SAFAIDS ubekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah wo Studio 7 ese New York khonapha eMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship unkosazana Petronella Muzondo uthi uyajabula kakhulu ngethuba leli njalo uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamthuthukisa. UMuzondo labanye bakhe baza eMelika ngeviki ezayo ukuzequba izifundo eziphathelane lobukhokheli kanye lokuqhutshwa kwamabhizimusi okwenyanga eyodwa lenxenye. Usebenza lenhlanganiso efundisa abantwana abangamankazana ukusebenzisa amakhompyutha kobulawayo iShe Codes. Asizweni ingxoxo esiyenze lo Muzondo.
Ngizwa ngithokoza kakhulu ngokuba ngisehlanganela labanye ngohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngingomunye wabantu abayi 1000 abayavela e-Africa and one of the 60 young people from Zimbabwe. Lapho siyabe siyakhona e-America kuyahlanganela labanye. Ngizwa ngilo ukuthaba and ngizwa ngani ngiphiwe ithuba elokuthi ngizakwanisa ukusebenza labanye, ngikwanisa ukufunda, ngikwanisa ukuthola i-knowledge yokuthi ngizakwanisa ukuyisebenzisa ma sengiphendukile lapha eZimbabwe emsebenzini engabe ngiyenza. So ngizwa ngithokoza sibili ngethuba leli engiliphiweyo.
Wenzani kahle kahle umsebenzi wakho?
Okay, mina ngapha ngisebenza kubulawayo, ngisebenza lamanye amankazana, siyi-team ekuthiwa iShe Codes. Lapha sitholakala sihamba ezikolo sidinga amankazana abe elo thando lokufunda ngento ze-technology. Siyabalungiselela ithuba lokuthi befunde ngokudevelopa ama-mobile applications besebenzisa ama-technologies, ama-computers which we teach them. Lokhu sikwenzela ukuthi amankazana la atholakale ebona ukuthi kulamathuba amaningi okwenza nxa sebeqedile isikolo. Sihamba ezikolo ezama-high schools around iBulawayo lapha esiba fundisa i-curriculum ye-12 weeks ukuthi by the end of the 12 weeks bebe sebedevelope mobile application eyenza ukuthi impilo yabo zitholakale siba ngcono kuma-communities abahlala kiwo.
Uhlelo lolu khangelela ukuthi lokuncedise njani?
Uhlelo lolu ngikhangelela ukuthi ma sengifikile e-America ngitholakale ngihlangana labanye abavela endaweni ezishiyeneni eze-Africa. Sibe sikhuluma ngama-challenges esiwafeyisayo, sidinga indlela zokuthi sisizane njalo sithola ulwazi esebe silufundiswa ku-Track Business and Entrepreneurship engabe ngiyenza.
Unkosazana Petronella Muzondo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ibandla lamaDemocrats libengela kuqala embalini yeMelika izolo ukukhetha umuntu wesifazana unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Unkosikazi Clinton unqobe obencintisana laye umnumzana Bernie Sanders njalo sizanqikilana lenkisela ezamela ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump kukhetho lukaLwezi. Abesifazana abaningi bayajabula njalo bathi njengoba iMelika isike yaba lo mongameli onsundu umnumzana Barack Obama sokuyisikhathi sokuthi ikhokhelwe ngumuntu wesifazana. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika unkosikazi Sibongile Ncube.
Lokhu kuyasinika amandla lethemba thina abesintwana ngoba just nje ukuthi unkosikazi Hillary Clinton uzamela ilizwe eliphezulu kangaka njenge-America, ilizwe eliyi-superpower, ilizwe elile well-established democracy all over the world. That nje khona kodwa khona lokho kuyinto eqakathekileyo ebantwini besifazi, and kuyasenza nathi sithi stand tall emhlabeni.
Kodwa ubona angani elemelika selizimisele yini ukubuswa ngumuntu wesifazana, ikakhulu sikhangela imbali yalo ukuthi abantu besifazana esikhathini esiningi bebencindezelwa?
Ngiyakubona lokho, kodwa ke nxa sikhangela izinto ukuthi bezisenzakala njani e-America, lokhu akusiyo nto yokuqala ukuthi sithi thina sibone something i-history being made. Sabona uBarack Obama engena umuntu omnyama ebusa i-America, sonke sazibuza wona lowo mbuzo ongibuza wona khathesi ukuthi is America ready for a woman president. Sabuza sathi is America ready for a black president, but because America was ready for change, sambona Mr. Obama eriser ekhwela ebusa ilizwe leli and elibusa kakahle. Same way ke lo Hillary Clinton, mina ngokwami I am totally convinced ukuthi khona i-America is ready to see a woman president.
Umbona ephumelela ku-Donald Trump
in so many different ways. Ngasikhangela i-history ka-Hillary, ube ngu-Secretary of State, njalo waba ngu-First Lady. Sasimbona esiba yi-First Woman First Lady, owaba involved in the policy making. Zonke lezi i-positions, zi-positions ezinika i-experience nolwazi lokuthi angathatha ilizwe leli alibuse njalo to success.
Unkosikazi Sibongile Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika, njalo ungomnini bhizimusi. Kulive Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala kanye lenhlelo ezenziwayo ngohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukuphathisa abalambayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Odume ngokuveza izimali ezachaphazwa ngumongameli Jacob Zuma wakwele South Africa unkosikazi Thuli Madonsela, ubikwa esesungula ukuhlolisiswa kwenoto yemuli yakoGupta eyabadabuka kwele India elobudlelwano obukhulu lomnumzana Zuma. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Silifake kancane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosazana Agnes Phiri, yena ophila ngokuntshintsha imali ezitaladeni koBulawayo. Usiphathele. Kwakuqala kwamukela kuhlelo. Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi uhamba njani umsebenzi lowo owokuthiwa wona ngoba usiphathelene.
Usiphathelene kwakhathesi imali amafuda amadola, sebefuna vele idola zona, itsha konke lamarandi.
Ihamba njani ibhizimusi, baningi yini abatshintshayo?
Ya, baningi abantu abatshintshayo. Abavele South Africa yibo abatshintshayo kakhulu, ngoba babatshintsha idola. Lapho ekhaya kufunekana idola.
emashopu lezifuno.
Ungasitshela ukuthi ngelanga umuntu engayenza imali enganani?
Ngelanga akusela mali njengakudala. Ngelanga uyakhona ukuthi uthole loba $2 or $3. So kusuya ngama-customer akho ukuthi lama-customer njani. But ma ulama-customer anganamaningi uyathola loba $30 or $40.
Sizwa kuthiwa akhona amankampani labanye abawodayo asebedinga imali yona le liyalibaboneni?
Babuya abanye bayasilanda emgwaqweni bedinga yona leyo mali. Abanye njalo baye besizwa ngezihlobo ezibethe ababeseyenza lapho.
Yona ema rates angkhona ahamba njani?
$8, $100, $9, $100, and then a pound, $13, $13, $14.
Sasike sibone ngeminyaka edluleyo lihlala ligijinyiswa ngamapholisa. Lezi nsuku khona kunjani?
Lezi nsuku kungcono, awagijinyisi akusafanda kudala. Ayasibamba yini but hhayi akusafanda kudala.
Indawo zangikhona lapho elisebenzela khona kungaphi kakhulu? Phakathi edrobheni kumbe liyadinga indawo ezicatshileyo? Kulesikhathi ababekhala abanye ngokuthi amapostori yiwo abathathela i-business. Belokhu bekwenza yini?
Hayi, khathesi akusafani vela kudala. Baya abasakwenzi ngoba imali yangikhona isithola yinani.
Bakhona njalo abanye ababeqilibezela bebuya besenza ungani bayatshintsha imali bona bezoqilibezela abantu. Belokhu bekhona yini?
Ye, labona sebekhona.
Manje ke nxa sikhangela ukuthi sekuzeza ama-bond notes lawa, libona ngani ibhizinesi izathuthuka na?
Ya, ibhizinesi izathuthuka but akusalini lokho kwama-bond notes ngoba kuyabuya kugileke futhi ezizona. Kobe ungazela kuthi thina of course iphandle ingathuthuka ibhizinesi but izabuya sikubeke.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Okay, hayi, lisale kahle balaleni.
Hayi, sibonge. Lo ke ngunkosazana Agnes Phiri osebenza ezidaladeni ethengisa imali. Lo ke ngu Agnes Phiri osebenza ukuntshintsha imali. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma le ndaba lithola le ndaba. Igama lami ngu Chris Gandhi lilale. Valeli sabalale.
Okay, hayi lisale kahle balale.
Hayi, sibonge.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomculi umnumzana Ken Mangena owaqala ecula leqembu lembube eleBlack Umfolosi eliyilo elamusa emazweni waze wabona sokungcono ukuthi asihlalele eNgilandi. Kathesi uyacula kodwa usebenza eminye imisebenzi kanye lokuphathisa ekhaya lapho wadabuka khona eLupane. Uma ngena utshele uPraxedis Jeremiah Studio 7 ukuthi ufisa ukuqhelisa uhlelo lwakhe lokuphathisa intandane.
Ngiqalisa ukuphuma like ngabo 95 bengile qembu leBlack Umfolosi. So ngamphuma nje sifya cula outside Zimbabwe, mainly America, Canada, all over Europe. Sifuyele sihambe sipenduke futhi for maybe about 6 months, 8 months. Kuthethe ukuzofika o 2000. Ngabona izinto zingani lokho zisomali ama contract ethi mbona ngani sokuloko ngiyawoma mbijana. Hayi, kahleke umuntu engiyenza ngizama enye indlela yokuphila. Ngase ngithi hayi, kahleke sengizama lapha eNgilandi ukuthi ngibone ukuthi uma ngilokho ngisenza umculo lona lo ngiyawenza njani
ubona impilo yakho usuyekele ukuhlabela le Black Infolos iyaqhubeka phambili lokhu semculweni kumbe vele siphumile kwezomculo ususenza igampus dance yona le
hayi umculo vele angibangiyekele ngatshintsha iqembu ngoba ngathi sengila njengoba ngithile nje ngezikolo ngiyafundisa umculo namanye amakhwaya esilungu bayangikhatha ukuthi ngizobafundisa ingoma zesimpini ngoba umdlandla wengoma zethu kawufani lowesilungu ingoma eziningi zesilungu zilokuthola okuthize
kuyahambeka yini uhambo lwangkhona
uhambo luyahambeka sibi anginasolo enkulu kangako kuyahambeka kakhulu futhi kwesinye isikhathi uyakhangela lapho khona wena ukuthi uzitshela ukuthi right ngathithi ngilapha ngimila kuma kusiyafika iminyaka emithathu ngifuna ukuthi ngibe ningaphi ngilokhu ngimi lapha kumbe singilaphayana into esengazitshela yona mina ukuthi hayi ngemva kweminyaka ethize ngifuna ukuthi ngimi laphana ngeminye iminyaka ethize ngiyekuma laphana ngeminye futhi ngiyekuma laphana ngilokhu ngihamba ngisima ngisiya phambili hhayi ukuma one ndawo kumbe ukuma ngisiye muva
lilazo yini inhlelo zokuphathisa ekhaya
inhlelo ezekhaya mina ngokwami engikwenzayo ekhaya kathesi lamanje into yangikhona isesencinyane ngikhule ngingathi singathi ngesilungu ngihafu mntanani ngikhulele ubaba kakhulu ayinzange ngibe libhuku ubaba ube ngumuntu owayengafuni ukuzwa ngabantu abakhe ngangiyisichino mina uba wayengafuni ukuzwa ngami kodwa ekuhambeni sengibone intandane eziningi ezilobunzima kakhulu ngakho into eliyana yasuka yangihlala enhlizweni nami ukuthi ngifisa ukuthi ma ngithola ngisize intandane ikakhulu so into engiyizamayo ukuthi ngihambeka ngo-2014 manje abafowethu babe bayazi ukuthi into engiyenzayo basebekhuluma unkazana wabexoxa ngisithi hayi ukene encinye angakuzamela something ngoba kule iphashini ekwenza into zeleze kumsiza se ubuya ezongibona ngesikhathi engifile ngase ngithatha nje amapikitshanyana uthi wagula wayesibhedlela empilo kwathiwa igasa lagazi kumele afakwe igazi manje kufakweni kade igazi wase inyawo zakhe zawoma zaba mnyama chuza bona ukuthi kwenziwa yini la ukuthi kakwazi wasebesithi avela kusela nto abangayenza ngcono ziqunywe inyawo madola so baqunywa inyawo leziya ngatholanga esingathi ngama-artificial legs ezokuhambisa so ngumuntu ohamba sibili uyabehambe emini kodwa enyathelanga namadolo yenza ukuthi afake amabhandishi so abe yinumbi lapha emadolo ahambe enyathelanga kodwa ngathi ngikhuluma la wathi ehlobo ngisikhathi ezulu uthwala nzima kuyangena amazi iqinisi sibala kungani ngama-worms ma kuchisa uthwala nzima lakho kakhulu uba la mathuthuva so unkazana lwana emfunga ukwenza kathethi ngazama ukwenza lapha ongama-fundraising kuncane ngikwanise ukuthi ngitholele lezo zinyawo nje ngoba wathi ini esima ngithole lokho ezinye izinto
lo ngomnumzana Kenny Mangena umculi owayecula le qembu le Black Infolos
umsakazo wakho we-Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ele Zimbabwe linanza usuku oluqhakathekisa ukulondolozwa kwemvelo. Uhulumende esithi ayachabalala amagusu elizweni. Iqula labezempilakahle abakhangelane lokulwisana legciwane le-HIV elikhokhelwa ngumphathintambo wezempilakahle lise-New York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.